Vashaura nevatsigirire ZANU-PF pamusangano waitirwa paArcadia Community Hall muno muHarare nhasi vachiwenga vati hurumende ine urongwa hwekudzosa dhora remuZimbabwe senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari. Vachiwenga vakurudzirawo vezvitoro kuti vabvume kutambira mhando dzemari yakaita seEcoCash pamwe nekuti vashandise makadhi ekumabhanga. Vachiwenga vati kudzoswa kwedhora remuZimbabwe kuchaitwa zvichienderana nekusimuka kunenge kuchiita upfumi hwenyika. Vakati zvinhu zvese zvinofanira kunge zvanakira veruzhinji muna 2025.
We must all now work so we can bring our own currency which we are.
Tiri kuda kuita kuti upfumi hwenyika husimukire tidzose mari yedu yemuno yatinokwanisa kuzodhinda kuita kuti tisazoite dambudziko rekushayikwa kwemari.
Mumwe mutsigiri weZANU-PF angari pamusangano uyu muzvare Susan Mapisa vati pfungwa dzavachiwenga dzakanaka zvikuru sezvo mari yave kungowanikwa pamukoto.
Ini ndakamirira Arcadia ndinoitambira zvikuru nenzira yakanaka nekuti US dollar riri kutinetsa. Vanhu varikutendera mustreet, mari dziri kubuda mumabanks dziri kunotengerwa panze. Saka nekuti vati mari yedu ida kudzoka tinozvigamuchira zvikuru. Ndiri kufunga kuti makampanies akavhurwa, mabasa akavepo, vanhu vese vanobva mustreet voenda kumabasa. Therefore, hapana need yekurwira that US dollar. US dollar riri kubetsera kutenga zvinhu kubva kwenyika. Vaya varikuda kurishandisa ndo vanozopera vakunotenga mumastreets.
Izvi zvatsinhirwa nomwe mutsigiri weZANU-PF, vaCharles Chaneta.
Ichokwadi uori hausati watombobatwa. Uri ukuru wekuti mabatirwa unoitwa ngaubve palevel grassroots level. Ngozi wakawanda wacho wese muupenyu hwedu atikutarisa tichiona ndezvekuti zvese zviri kuitika ndezvekuti zvinotangira pasi zvichikwira zvokwira zvodzika pasi. Saka tingangoti handiziyo kuti anokwanisa kuti azvikwanise kuti abate kuti zvidzoke panormals ndiani.
Asi umwe mutsigiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Rebecca Masukume vanogara muArcadia makare umo maitirwa musangano uyu vati zvataurwa navachiwenga izvi hazvina musoro. Vachiwenga vavimbisa kuti hurumende ichaita kuti vanhu vose vanogara muArcadia vatariswe zvakafanana nevamwe veganda dema vachiti makaradhi mazhinji ari kuonekwa semaalien vakati vachaita kuti vapiwe zvitupa zvisina kunzi alien. Vatiwo nharaunda yeArcadia inofanira kusimudzirwa munyaya dzemigwagwa, nzvimbo dzekutandarira pamwe nekuita kuti zvikoro zvepamusoro kana kuti sekondari zviwande munzvimbo iyi sezvo mune zviviri chete. Mumwe mugari wemuArcadia amai N Downward vati upenyu hwakavaomera zvokuti vari kuswera vachipemha.
Because dzimwe nguva ndinoenda kunorara ndisina kutya. And for the past 18 years I've been living on kukumbira, which is not nice. Handina kuzvijaira muupenyu hwangu kubvira taimu ndiri mudiki kusvikira nanhasi. Ndiri munhu aizvionera yega, but handazopedza ndakukumbira because I got no. Then kana ndiri mustreet ndichikumbira unonzwa mastreet kids achini makaradhi vari kukumbira manje chichichi maremarks asina kunaka. Then woona vamwe vacho vachiti dzokerai kumusha kwenyu. Ndabva ndati dzokera kumusha kwangu inini ndekupi ndiudze.
Asi vachiwenga vati kana veruzhinji vakavhotera ZANU-PF musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru zvinhu zvichavanakira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.